Makerere tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu Kabvumbi 15, 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reGrain Millers Association of Zimbabwe rinoti kutanga nhasi rinenge roendesa huku pedyo nevanhu kune mamwe madhorobha. Sangano rinomirira varayiridzi vokumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti rakatotangidza kurayira vana vechikoro paindaneti nepaWhatsApp. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe riri kushoropodza urongwa hwarinoti huri kuda kuparurwa nebazi rezvedzidzo hwekuti vana vadzidze vachishandisa maredhiyo pamwe nematerevhizheni senjira yekuti vasaungana munguva ino yedambudziko recoronavirus. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika hwasvika pavanhu gumi nevasere mushure mekunge mumwe munhu abatwa zvekare nechirwere ichi muHarare. Asi mumashoko anofadza zvikuru, bazi rezveutano razivisawo kuti mumwe ainge abatwa nechirwere ichi pavanhu vana vemhuri imwe vane chirwere ichi kumashonaland east ainge apona. Asi uwandu hwevanhu vari kufa nekuda kwechirwere checoronavirus pasi rose huri kuramba huchikwira. Mumashoko atumirwa kustudio 7 neAfrican Union achibva kusangano rinoongorora nyaya dzezverwere muAfrica reAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vabatwa nechirwere ichi muAfrica wakwira kusvika pachiuru gumi nemana ane mazana mashanu nemakumi masere. Vanhu vafa muAfrica vanosvika mazana masere nemakumi matatu nevasere kana kuti 838. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa muAfrica vabatwa nechirwere ichi. Kusvika pari zvino muZimbabwe mashaya vanhu vatatu pavanhu gumi nevana vabatwa nechirwere ichi. Pavanhu ava vanomwe vari muHarare, vana vari kumashonaland east, mumwe chete kumatebland north, vaviri muBulawayo. Johns Hopkins University muAmerica iyo iri kuongorora nyaya dzechirwere checoronavirus pasi rose inoti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mapfumbamwe. Vanhu vafa vadarika chiuru zana nemakumi maviri nemashanu. America ndiyo ine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi pasi rose, vave kudarika zviuru makumi maviri nemashanu. Mukuenderera mberi nekurwisana nechirwere checoronavirus, sangano reGrain Millers Association of Zimbabwe richishanda nemapurisa rinoti kutanga nhasi rinenge roendesa hupfu pedyo nevanhu kumamwe madhorobha. Izvi zvinotevera kugununa kwevakawanda kuti chirwere checoronavirus chinogona kupararira zvakanyanya vari mumitsara yakareba yehupfu. Vanhu vari kuchema chemawo kuti vari kuziya nenzara nekushaya zvekudya uye kuvharwa kwemabhanga. Kuti tinzwe zvizere, Blessing Zulu West Studio 7 abata sachigaro we Grain Millers Association of Zimbabwe vatafadzwa musarara.
Eh taita chirongwa takabatana neve Zimbabwe Republic Police cheku titanga kuendesa kunzvimbo nomwe dzinowanzo dzinodambudziko gurusa rekushaikwa kwehofu dzinoti Harare chitungwiza marondera kwekwe Mutare Gweru neBulawayo. Madoroba rimwe nerimwe racho raiswa mupanda kana kuti mazones anokwana kuti mashanu. Tichatanga neatinoti mazone 1 ese enzvimbo idzidzi kamwe chete. Zvoreva kuti tichange tichiendesa hupfu kumadhorobha ese aya asi tiri mazone rimwe chete.
Chinangwa chacho apa ndechei chaizvo vamusarara chamuri kuitira urongwawo?
Chirongwa ichi chiri kuendesa hupfu kuzvitoro zviri kudhuze nekunogara vanhu kuitira kuti vanhu vasafambe nzendo ndefu vachinotsvaga hupfu. Uyewo zvakare tiri kutenda mapurisati apa mvumo yekuti zvitoro zviri munzvimbo izvozvo zvese zvivhurwe zvikwanise kugamuchira nekutengesa hupfu.
Izvi muri kuona zvichibatsira sei chaizvo vamusarara pakurwisa kupararira kwedenda recoronavirus nekuuraya vanhu vakawanda zvikuru pasi rose?
Izvi zvichaderedza dambudziko rekutsikirirana ranga richiitika kunyanyisa tiri nedenda redu recovid. Tikavhura zvitoro zvakati wandei pabusiness center imwe zvinoita kuti mitsara yedu inge iri mupfupi vanhu vakwanise kutenga hupfu zvakasarudzika pasina kutsikirirana. Uyezve uvepo hwemapurisa uchabatsira kuti tikwanise kuchengetedzeka pakutakura hupfu tichiendesa muzvitoro zvega zvega. Uyezve mapurisa anenge aripo pakuona kuti hupfu hwese hwauya pachitoro watengeswa nemutengo wakatarwa. Munhu anenge ane mari yeeco cash swipe kana cash vose vanobvumirwa kutenga hupfu.
Asi makakwanisawo kuwana here chibage chinokwanira vanhu chekuti munge muchiendesa hupfu uyu kunzvimbo dzakawanda?
Dambudziko rekushomeka kwechibage asati rapera tichinaro, asi tati neushoma hwechibage hwatinahwo iwoyo hwatiri kuona kuti unonge huri kuti wandei wedzerei uwandu hwacho. Tati takangoona zvakangokodzera kuti titange kuita chirongwa chekuita takarongeka tisati mumwe nemumwe aendesa kwake zvinova zvakonzeresa zhowezhowe nemhirizhonga yese yamenge muchiona.
Avo vanga vari sachigaro weGrain Millers Association of Zimbabwe vatafadzwa musarara vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti rakatotangidza kurayira vana vechikoro paindaneti nepaWhatsApp. Munyori mukuru weAtus vaRobson Chere vaudza Studio 7 kuti sangano ravo riri kushungurudzwa nevana vechikoro vavhiringwa necoronavirus pamwe chete nezvimwe zvinonetsa munyika panguva ino vakatarisana nebvunzo. Vachere vati sangano ravo rinoda kushanda zvakasimba nehurumende mukubatsira vana ava nekuti zvese zviri kuitika haisiri mhosva yavo. Kunyange hazvo tabata gurukota rezvedzidzo vaKen Matema havana kukwanisa kutaura nesu.
Pari zvino tine zvidzidzo zvatakati zvoenderere mberi zvose zvinonge zvichiitwa muzvikoro nenyaya yekuti kotoro yedu yekutanga yakagumisizwa panzira nenyaya yedambudziko rechirwere chapinda munyika, denda rapinda munyika rekorona iri rawa ratekeshera pasi rose. Asi isu takati dzidzo yedu irambe ichienda mberi nekuti ndizvo zvatinomirira sesangano. Saka takawamba mapoka atinawo paWhatsApp paindaneti atiri kuti varayiridzi vari kudzidzisa. Tine magrade 7 ari kunyora, tine maform 4 ari kunyora. Saka isu tine varayiridzi zvekare vanova vari professional vakatrainwa vanodzidzisa zvidzidzo izvozvo vari kuwanika vachisangana nevana vari kufanira kunyora bvunzo idzodzo gore rino vachidzidzisa zvichienderana nehwaro hwedzidzo hwacho nehwatakatarisana nawo. Tine zvimhingamupinyi zvatosangana nazvo zvekwadi panguva ino yatinenge tichidzidzisa vana. Zvimhingamupinyi izvi ndezvekuti kune vana vokumaruwa kwatinova kwatinomirira vazhinji wacho havana madandemutande kana kuti indaneti yekuenda pa WhatsApp. Asi nekufamba kwenguva tichange tichidzidzisa tona kuti tingange tichivabatsira sei asi vane vabereki vanenge vane mafoni anoenda paWhatsApp vangave vakadii tiri kuramba tichidzidzisana chienda mberi chidaro tichitarisa zvekare kuti tingange tichiwandudza sei kudzidzo iyi isvike kumwana wese tichishandisa indaneti panguva ino yatakasangana nayo nelockdown nekuti dzidzo yedu inofanira kunge ichiendera mberi zvekare.
Muri kushanda nebazi rezvedzidzo here rehurumende munyaya iyi?
Munyaya yekudzidzisa vana vezvikoro isisangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reamalgamated road churches tagara tinoshanda nehurumende ende tine tsamba dzatakanyorera mabazi ese hurumende chiwaudza kuti ndo zvatiri kuita. Panguva ino havana havo kutipindura asi tiri kuendera mberi nekurayiridza vana panguva yekunge zvidzidzo zvakamiswa kotore kutanga yakamiswa nekuda kwedenda rawanika riri munyika uye ticharamba chienderera mberi kana pane dzimwe hurukuro dzatinoita dzakanaka kunge tinge tiri pamwe chete tichiita nawo tinodzigamuchira. Takangomirirawo kunzwa kwavari uye hatikwanisi kumira panguva ino nekuti zvinhu zvakanyanya kukosha kuti dzidzo inge ichienderera mberi.
Avo vange vari munyori mukuru weatus varobson chere vari parunare nestudio 7. Tabatawo vakudzai muropa avo vanoti kunyange zvavo vachishanda kubazi rezvedzidzo vari kutaura semubereki ane vana vari kubatsirika nedzidzo dzevana vavo paindaneti neWhatsApp vachiti vanoona sezvinobatsira pachinamba chekuti vana vangogara pamba vasina zvavanoita.
Inini ndingashanda hangu ukoko asi handisi kutaurira ndakamirira bazi rezvedzidzo. Ndiringotaurawo semubereki ane mwana akwanisawo kuyamurika achionawo zviri kuitwa neRTUZ.
Chii chamunofarira pane zviri kuitwa neAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe?
RTUZ ndaona vari kudzidzisa vana paWhatsApp vachitumira oniinternet zvokuti mwana wanguwo akwanisa kudzidza ane mapeji averengawo andamuvhurira paapp zvekuti ndiri kutorongawo kuti foni yandaa kushandisa iyi ndimupe akwanise kudzidza nekuti ndaona dzidzo yacho iri kumubatsira. Ndaona zviri kumubatsira panguva ine yekorona varayiridzi vasiri kuenda kumabasa vana vasiri kuenda kuzvikoro ndaonawo zvichimubatsira. Iniwo mubereki ndanga ndichitomubatsiridzawo ndichivhura mapeji nemapeji anga achidzidziswa paWhatsApp. Ndo maonero andazviitawo asi handisi kutaura ndakamirira bazi rezvedzidzo dzepamusoro nepasi.
Vakudzai muropa mubereki anoti vana vavo vari kubatsirika nedzidzo dzavana vavo paindaneti nepaWhatsApp. Zvichakadaro, rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti riri kushoropodza zvakadzama urongwa hwarinoti huri kuda kuparurwa nebazi rezvedzidzo hwekuti vana vadzidze vachishandisa maredhiyo pamwe nematerevhizheni senzira yekuti vasaungana munguva ino yedambudziko recoronavirus. Mutungamiri wesangano iri Dr. Takafira Joe vanoti vane ruzivo rwekuti hurumende yatove pachinhano chepamusoro kuti iparure urongwa uhwu kunyange hazvo varayiridzi vasina kubvunzwawo pfungwa dzavo. Dr. Joe vanoti nekuda kwekuti nzvimbo dzakawanda dzemunyika hadzisvike masaisai zvakanaka uyewo kuti misha yakawanda haina maredhiyo nematerevhizheni havaoni zvichibudirira. Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvedzidzo vaKen Matema kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 naDr Joe.
Hongu pane matanho ari kutorwa neMinistry of Education pamwe chete neUNICEF kuona kuti vana avo vasiri muzvikoro vangaramba vachiwana information yavanoti yokudzidza sei. Saka iri danho rinotungamirirwa neMinistry of Education ende vari kuti vachange vachishandisa maredhiyo vachange vachishandisa matelevhizheni kudawo nemaCD vachipa kuti vana vadzidze malesson patelevhizheni uyezve neparedhiyo. Ndo zvatiri kutambira izvi tiri kunzwa kuti zvava paadvanced stage. Tiri kungonzwawo maredhiyo, tiri kungonzwawo pamatelevhizheni, tiri kungoverengawo manyuzipepa kuti ndo danho ravapo iri richingonzi richauya manje manje. asi hatinyasi taziva kuti manje manje kutanga zvarini, asi zvinoratidza kuti pane urongwa hwakajeka hunonyatsozikamwa neministry of education uyezve neunicef kuda kubatsira vana muzimbabwe kuti varambe vachidzidza.
Saka imi chamuri kunyanyopokana nacho apa chii? Nekuti tinoona kuti ndozviri kungoshandiswawo nenyika dzakawanda nguva inecovid-19 kana coronavirus lockdown.
Isu sevarayiridzi zvikuru sei tiri muprogressive teachers union ozimbabwe pane zvakawanda zvatinopokana nazvo. Tinozviziva kuti maradio lesson zvinhu zvaimboitwa muzimbabwe kana even matv anokwanisa kunge ari weyo yokudzisanayo vana zvakanaka, asi izvi zvaidhevhelopewa neinonzi CDU, curriculum development unit, yaipa kuti ione kuti information yacho iri kuenda kuzvikoro inoenderana nelevel inonzi level of cognitive development. Kana iri lesson yegrade 3 yoita lesson yegrade 3. Iyoyo nguva zvekare chikoro chega chega chaivawo neradio yokuti kana radio lesson yosvika vana vanga vachizodini vachizoteerera. Asi pari zvino muzimbabwe tinoziziva kuti iyo masaisai edziradio haasvike kwakawanda zvikuru sei kumaruwa area, matelevizhini zvekarewo haasvike kwakawanda, uyezve pamwe hatorimo muzimba imomo. Nekuoma kunoita upenyu muzimbabwe, preference inoita pakufidha vana kwete pakutsvaga televizhini kana kutsvaga paredio.
Mutungamiri weprogressive teachers union of zimbabwe Dr. Takafira Joe vari parunhare kumasvingo naJonga Kandemiri westudio 7. Sangano revemakereke reZimbabwe Council of Churches rinoti ratangidza nzira yokubatsira vezveutano kukurumidza kuona vane utachiwana hwecoronavirus muvatende vavo. Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, mufundisi Kenneth Mutata, vati Zimbabwe Council of Churches yagadzira panosvikira nhare kana kuti call center, vachiti namba dzekufona dzinoti 0732 62766, kuti avo vanofungira kana vanoda kubvunza mibvunzo pamusoro pecoronavirus vapindurwe nevanhu vane ruzive rwechirwere ichi. Mufundisi Mutata vati chimwe chikonzero chavari kushanda nehurumende ndechekuti vemakereke vane basa guru pese panochengetwa mufi, naizvozvo vanofanirwa kubata nehurumende kuitira kuti kuchengetwa kwevafi kuitwe nenzira yakanakira veutano pamwe chete nevemakereke.
Tracking system yedu vahwande yanga isina kunyanya kunangana nevanhu vane coronavirus pachavo. But ichekutanga kuti tinzwisise kuti vanhu vanoziva here kuti policy yehurumende nemachanges ari kuitika mupolisi iyoyo yehurumende towards COVID yakamira sei, uyezve kuti vari kucomplya here kupolisi iyoyo. Takaseta up information center tikaisa qualified medical personnel kuti itibatsire kuti vanhu vanenge vachida kufona vane mibvunzo zvine chokuita nenyaya yeCovid tigonya tsokunzwisisa kuti vanhu vari kunzwisisa here kuti nyaya yeCovid yakamira sei, uyezve kuti vari kufambirana here neurongwa hwehurumende. Muprocess iyoyo hongu zvinogona kuzoitika kuti vamwe vavanhu vatichataura navo vanenge vane utachiwana hwecoronavirus, we will need to adapt call center yedu, information center yedu netracker iyoyi kuti iite align nema changes anenge achitika paground. Iri nyore vahwande tine a call center inenge ine vanhu varimo mainly medical personnel, then vanoconnecta nema local ecumenical fellowships edu kana kukaita chaitika throughout the country, because you know kuti ma churches ari situated throughout the country. Kana kukava nechinhu chaitika chiri of concern, vanhu vanofona ku information center iyoyo, then vopiwa advice yakafanira kana vachidirectwa ku nearest medical center, then they are referred. Kana iri nyaya inongoda kuti vatore sama home precautions vanokwanisa kungoita vari kudzimba dzavo. It's not something chiri sophisticated, inongova nyaya kuti toda kuti tite coordinate ma responses ema local churches edu. Uyezve kuti kana pakava nemubvunzo imwe ingada technical advice, vanhu vanokurumidza kuwana advice iyoyo from our qualified personnel. Mr. Wande,
vamunoshanda navo muhurumende ndavapi? Ibazi ripi ramunoshanda navo?
Chekutanga tiri kushanda ne Minister of Health. Tanga tina director we epidemiology anga achitaura ku group re vafundisi vedu mazuva apfuura iwawa pa WhatsApp platform yatinayo ine vafundisi ma members of Zimbabwe Council of Churches inodarika vanhu 500. Tanga tina director we epidemiology ndo mapoka ehurumende atanga achiedza kuconnecta nawo nenyaya ye COVID. I think situation ya takatarisana nayo of course ine chokuita ne utano ne health, but kana tikasvika pa moment ye crisis tikatanga kuva nevanhu vanofa nezvimwe zvakadaro zvinotsvaga kuti machurch ne hurumende vagobvumirana kuti ma situation ye burial ino manage wase zvikuru kana ma burial zacho akawandisa, panoda proper coordination nenyaya kuti machurches ndo anowanza kuita preside over ma burials. Mr. Wande,
ange vari munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches Reverend Dr. Kenneth Mtata vari parunare kuHarare ne Studio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. MuHerald, hurumende inozivisa kuti mari yekubatsira vanhu panguva ino yekurwisana nechirwere checoronavirus iri kutanga kupiwa vanhu nhasi. Dzimba dzinoita miriyoni dzinozivikanwa nebazi resocial welfare kuti dzinonetseka dzichapiwa rubatsiro. Muchronicle, hurumende yeSouth Africa yazivisa kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvine mavhiza akapera pamazuva eCovid-19 hazvisungirwi nyaya iyi kana kumanikidzwa kudzokera kuZimbabwe. Muchronicle mekare, gurukota rinoona nezvedunhu reBulawayo amai Judith Ncube vari kukumbira rubatsiro kuchengeta mazana mana ezvizvarwa zveZimbabwe zvakabviswa kuBotswana vakanzi vagare muBulawayo vasingatsangani nevanhu kwemasvondo maviri kuri kurwisana nekutapuriranwa kwechirwere checoronavirus. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ngwanana akanaka kwamuri mese muri yeZimbabwe mungadai kuteerera pane dzinonguva nemi vashamariri vese veStudio 7 vana Tete Marvelous Blessing Munjoma Thomas Chiripasi Blessing Zulu namukoma tanonoka Wande. Chida kukupai mbiri nebasa ramuri kutiitira kutipa news dzisina divi dzakarerekera. Angotora zvangu panguva ino tichiisa mashoko angu kuna Monzora naKomichi naKupe kuti uku izvi zvavari kuita ndokunonzi kuda kukupa mvura munyanza. Ngavaite tione kana vakabudirira. Chiri kunetsa chaiko chaiko kuda kudhaivhira paukuru manje politics dzinouya nekutsigirwa nesupport yevanhu. Kupe hana kana enda akatobvako kumaelection ane bato rakwe reMDCT, saka nhasi uda kudhaivhira kuenda kuMDC Alliance achibvisa chamesa. Zvinoita hazviiti. Ngavaite tuone.
Makadi zvenyu kuStudio 7. Zita rangu ndini Bartholomew Mshipe ndiri paBulawayo apa. Ndanchida kungotaurawo pamusoro pechirwere checoronavirus chatipindirawo pasi rino rose shuwa. Tiri kuchema ende zviri kuratidza kuti nemapararira anoita chirwere ichi nemamirira zvakaita muno muZimbabwe chikatipindira shuwa, tinopera tose. Ende zviri kuratidza kuti chakapinda, ende zviri kuratidza kuti chero nhamba iri kutaurwa kuti ndivo vakaafektiwa zvinoratidza kuti ingori nyaya kuti ndo vakabatwa, but otherwise panitori nevamwe vanenge vasati vaonekwa. Saka chikuru ndechekuti vese vachanzwawo inzwi rangu iri richitaura, tapedza kuita maprecautions ose, tapedza kuita zvose zvatakadzidziswa kuti tiite, ngatinamateiwo tichikumbira kuti Mwari vatichengetedze nemhuri dzedu, vachengetedze nyika yeZimbabwe. Nokuti zvechokwadi tingaita zvipi nezvipi, asi kana Mwari vakasapindira apa, hapana ramangwana redu irima chete. Ndinokutendai.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Chiremba vanotungamira bazi renyanzvi dzezveutano rinoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa, Dr. Anthony Fauci, vanoti hazvivanetsi kuti mutungamiri wenyika vaDonald Trump vanogona kuvabvisa pabasa pamusoro pekusawirirana navo pamusoro pecoronavirus. Izvi zvinouya mazuva maviri mushure mava Trump vadzokorora mashoko akataurwa neumwe munhu paTwitter kuti Dr. Fauci vadzingwe basa. Dr. Fauci vati uhu ndihwo upenyu hwedu uye ticharamba tichiona zvinhu zvakadai nguva dzese. Dr. Fauci vave munhu anokudzwa zvikuru uye anotererwa mune zvavanotaura pamusoro pecoronavirus. Vanoti kubviswa pabasa hachisi chinhu chinovanetsa. Vachipindura vanhu vanoti vari kushanda zvakanyanyisa, Dr. Fauci vati hazvina mhosva sezvo vakasimba uye vasina zvinovanetsa. Mashakada ne chikwata chake chemadi face vachitipa gambo ndarangarira gamba. Sezvo nguva yedu yapera, rekai timbotarisa zvanga zviri munhau. Sangano reGrain Millers Association of Zimbabwe rinoti kutanga nhasi rinenge roendesa uvhu pedyo nevanhu kune mamwe madhorobha. Sangano rinomirira vararidzi yekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti rakatotangidza kurayira vana vechikoro paindaneti nepaWhatsApp. Rimwezve sangano revadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe riri kushoropodza urongwa hwarinoti huri kuda kuparurwa nebazi rezvedzidzo hwekuti vana vadzidze vachishandisa maredhiyo pamwe nematerevhizheni senzira yekuti vasaungana munguva ino yedambudziko recoronavirus. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti musara zvakanaka.